This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, Gumiguru 24, 2015. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Makatorosa nyaya yakaitika marume zuro chaiwo. Vanudzitwa wakamiramira mudare kuti wamanguva maongo achiona samhosva yaizvo yawaipomerwa. Saka tiri kungoona kuti nozimuchivunzo persecution yamanudzitwa iri kuitika.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ronyunyuta richiti hurumende yave kutanga kudazve kushungurudza gweta rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa.
Nyaya yekutenga mbeu nemafertilizer vanhu vari kutambura ipapo.
Varimi vakawanda mumaruwa voenderera mberi vachiita gadziriro yekurima. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti harisi kufara nenyaya yekuti gweta rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vadaidzwa zvakare kudare repamusoro nemusi wemuvhuro. Izvi zvinouya mushure mekunge bazi revachuchisi reNational Prosecution Authority rati rinoda kupikisa mutongo wedare wakawana amai Beatrice Mutetwa vasina mhosva yavaipomerwa yekunzi vaida kukanganisa mafambisirwo emutemo makore maviri apfuura. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Hongu mai Mutetwa wakapihwa tsamba ongwaro rekuti vaumire padare nemusi wemuvhuro. Musi wa26 October ndopavarikutarisirwa kuti vanga vari kumirira mudare pane nyaya iri kuchemachema kana kukumbirwa naprosecutor general waJohannes Tomana. Vari kutsutsumwa nekuti mai Mutetwa wakaonekwa asina mhosva muna November 2018. Saka nemusi wemande magweta ese anofu nevatsigiri vanofarira vamai Mutetwa vagadzira kuenda kudare nemusi wemande pamai Mutetwa pavachavanikwa vari mudare.
Imi sesangano rinorwira kodzero dzevanhu muri kuona sei chiitiko ichi?
Mai Mutetwa besides kuva gweta rekodzero ndivo zvakare chairperson webhodhi reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka isu sevanobata kuZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuzoona kuti kukuenderera mberi kukushungurudza kana kungoshungurudza Mai Mutetwa kuri kuendera mberi zviri kuratidza kuti pane vakawanda vari kunyunyuta zvikuru nevabasa vari kubata. Mukatotarisa nyaya yakaitika marume zuro chaiwo, Mai Mutetwa wakamiramira mudare kuti wamanguva maongo achiona samhosva yawaipomerwa. Saka tiri kungoona kuti nozimuchivunzo persecution yamai Mutetwa iri kuitika.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vari kuenderera mberi negadziriro yekurima kunyange hazvo vari kumbosanganawo nematambudziko pano neapo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria kuti tinzwe zviri kuitika.
Mwaka unouyu vanhu vari kugadzirira zvakanaka zvikuru. Nyaya dzemari ndo dzinganetsa hadzo, uyewo pane nyaya yekuti vanotarira zvekuti mvura inonaya inodima mwaka ungamira wakadii. Vazivisawo vanhu kuti mwaka unogona kuva wakanaka kana kuti unogona kuida pakuti mwaka unogona kusaita zvakanaka. Asi vanhu kuti vari kugadzirira nyaya yekuti vanhu varima vagadzirira naye nankire minda yavo vanhu vari kugadzira iko zvino. Vazhinji vavo vatinokurudzira kuti vaite kurima kuya kwatinoti kweconservation agriculture. Vazhinji vavo vakatitanga kuchera makomba avo munana May, June, July imomo. Saka tichitarisa nyaya kuti vanhu vakagadzirira here zvomwaka uno vanhu vari pakati pokugadzirira uye kuti vakanga vatotanga kare vanga vagadzirira.
Ko, pane mamwe matambudziko ari kusanganawo here nevarimi?
Nyaya yekutenga mbeu nemafertilizer. Vanhu vari kutambura ipapo kuti mari dzokutenga mafertilizer, mari dzokutenga mbeu, mari dzokutenga maherbicides, mishonga yekuuraya sora. Ipapo ndopanoita sekuti panoita sokubata vanhu zvishomanini. Tine rimwe dambudziko ratiri kuonawo zvekare ratiri kuti isusu ringaitwa sei rokuti vatinoti maagrodealers vaya vazhinji vavo havasiri kukwanisa kuwana mastocks avangaisa muzvitoro zvavo kuitira kuti varimi vagone kuwana mbeu idzi nemafertilizer nainputs aya pedo navo.
Pane dambudzikowo rekuti kune nzara kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Hazvizokanganisewo here varimi kuti uku vanenge vachida kutenga chikafu chekuti vadye uku vachida kutenga mbeu?
Dambudziko iroro ririko chaiko rokuti varimi vanoda kuti vokwikwidzana nokuti votenga mbeu here kana kuti votenga chikafu. Asi kana takatarira nemazivira atoita nekukura kwatakaita, hakuna mhuri inofanezhara munyika medu kana tikaita zvinhu zvedu takabatana. Kuna vamwe vanenge vaine matura azere, koitawo vamwe vasina kana nokurima chiunhu asi vari vanhu vagadzirira kuti vanoda kurima. Ipapo ndopatochitarisira kuti mukurarama kwedu semacommunities ndomotobetserana tichiti unazvo neusina ndoupi. Unokwanisa kuti atenge mbeu yokurima nayo ngaatenge. Usingakwanisi kutenga mbeu, tine mbeu dzimwe dzatinogara semaitiro edu indigenous knowledge and indigenous systems dzedu dzokuti tinochengeta mbeu dzakabva kumwaka wakapera dzatinoziva kuti chero tikati tirime mwaka unouya tinogona kudzvara maindigenous knowledge systems edu anotitendera kuti tite saizvozvo.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Giambo.
My Isabel.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese mashita. Doro tandira bazi ndafadza vari bazi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Ini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimbotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naDr. Eve Gadzikwa, avo pari zvino vari kushanda nesangano reStandards Association of Zimbabwe, asi vakadomwa ivo semutungamiri mukuru werimwe sangano repasi rose reAfrican Organization for Standardization. Basa iri vachange ivo vachiritanga gore rinouya, asi Dr. Gadzikwa ndiye mudzimai wekutanga kupuwa basa iri repamusoro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, Dr. Eve Gadzikwa.
Ndinokutendai Marvelous, ndinotenda zvikuru.
Mungati tsananguro nezvebasa renyu idzvairi ramuchange muchiita.
Sangano reASO, African Organization for Standardization, isangano rinosanganisa nyika dzese pano pasi dzemu Africa inomiririra kusimudzira nyika dzemuno mu Africa mune nyaya dzema standards nekuti kana muchiona ma products anogadzirwa aya atinodya nemamwe atinomwa nezvimwe zvinhu zvatinoshandisa mudzimba dzedu zvimwe zvacho munofanira kuziva kuti zvinogona kukonzeresa hurwere kana kuti kuvadza saka sangano iroriri aso iri rakamirira kuti isanganise ma standards muno mu Africa nekusimudzira upenyu hwevanhu muno mu Africa tichishandisa ma products atinogadzira nekuexporta ma products iwayo tichiona kuti Africa yedu yasimuka
saka basa renyu iri muchatanga rini uyezve pakambenge pakagadzwa madzima here pabasa ramapiwa iri
kutanga kugadzwa basa iro rire aso presidency ndikuita take over kubva kuna Dr. Joseph Odumude wekuNigeria saka ndini wekutanga kuita basa rekuita president weaso ndichatanga mugore 2016 ndichizopedza muna 2019 3 years
mungati zvakatora chii kuti imi semunhu wechidzimai muwanikwe muchizopinda pabasa guru rakadai
Kwa marvelous nyaya iripo ndiye kuti mwari vanokuisa pachinzvimbo chekuti unofanira kunge uchikwanisa kuita basa rakakosha kudai vanokupa zvinhu zvose zvaunofanira kunge uchiita panguva yakafanira fanika inini ndakamirira aso munoona kuti ndane 8 years ndichiita basa iri remastandards zvichireva kuti kubva kwese uku ndaingogena inonzi experience yaiya ndichidzidzisa vamwe zvimwe ndichitarisawo kuti vamwe vari kuzviita sei saka ndinoona kuti zvakandibatsira zvikuru kuti ndinge ndichikwanisa kuita basa rakakosha kudai
tinoonazve kuti makawanikwa imi muchinyora bhuku rinonzi iro I dare you to lead chii chakakupai havi yekuti muwanikwe muchinyora bhuku iri
bhuku iri rakakatyamidza vanhu vakawanda chero neniwo handinambofunga kuti ndinganyore bhuku saka bhuku iri ndakarinyora mushure mekunge baba vangu vashaya mu2011 ndaona kuti kwechinga ndaita basa rakawanda makore esaya ndichisimudzira kampani yangu inoiyi yandinoshandira kuno kuzimbabwe inonzi standards association ndaita zvinhu zvakawanda ndacheya zimbabwe stock exchange ndacheya iodz muno muzimbabwe ndadii saka ndaida kuti pfungwa dzangu dzese neexperience yandagena makore esaya ndigozvinyora pasi zvigozobatsira vamwe vanhu vanozouya mashure mangu inini
pane vamwe vangabvunzawo Dr. Gadzikwa kuti muri kuzvigona sei kuti uku muri kuita basa repamusoro uyezve mune mhuri uyezve muri kuedza kuchengetawo vagadzikwa zvinogoneka here
wavunza mubvunzo wakanaka marvelous mubvunzo iwo ndogara ndichiubvunzwa nevanhu vakawanda kuti unozvigona sei zvese izvozvo ini ndinongoti ndinotenda namwari nekuti vakandipa murume anonzwisisa saka ndinongoti kune vanhu ngatibatsiranei nevarume vedu tisavatarisire pasi asi tichivasimudzira pamusoro
pane mamwe madzimai akati ropa rizvino vanoti tingazvigono here zviri kuitwa naDr. Eve Gadzikwa mungavapowo mashoko api ekuvasimbisa
umwe neumwe paanenge ari ipapo ngaaite zvaanokwanisa kuita nezvaainazvo izvozvo tisatarisirari kuti uyu ane zvakakura inini handina tisaite zvekuitirana majerasi kana kudii asi ngatibatsiranei nekusimudzirana nekuti ndokuti tese tigosimuka
tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu Dr. Eve Gadzikwa
ndinokutenda zvikuru marvelous
ini ndini marvelous mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chenyu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemashoko ari kubuda ekunzi kune mumwe mukuru wekereke muHarare ari kutengesa zvinyoreso kana kuti penzura dzinonzi dzakanamatirwa kuti vana vanenge vachizodzishandisa vange vachikwanisa kuzopasa bvunzo murukuru yedu tine mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College chiri muHarare Reverend Dr. Levi Kadenge ndinokugamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Dr. Kadenge
aiwa tinofara zvikuru
Reverend Dr. Kadenge tiri kuunzwa mashoko ekuti kune mumwe mukuru weimwe kereke inopindira mumusha weHighfield ari kukurudzira vari kunyora bvunzo kuti vatenge penzura dzaari kutengesa kukereke kwake dzaanoti dzakakomborerwa dzakaanoindwa kuti vana vakwanise kunge vachipasa bvunzo imiwo munotambirawo sei danho irori?
Jonga danho iri rakati omei nokuti pakuzotengeswa hapa ndopakati omei. Hazvina mhosva kuti munhu ati kumufundisi wake pemvura yangu yandava naiyi ndinamatirewo pemvura yacho ndigononyora zamanisheni. Handioni paine chakaipa nokuti kunyange kumakwereke kwedu masvondo akapfuura aya vana vaindonyora bvunzo regrade 7 nesande yacho vamwe vakatouya pamberi tikavanamatira kunyange nevanga vasimo tikavanamatira kuti Mwari avaitire zvakanaka vapenjere.
Asi nekuona kwenyu Reverend Kadenge, chii chaita kuti zvinhu zvakadai zvibva zvapararira munyika? Tinonzwa vamwe vachitengeserwa kana matombo chaiwo anonzi akanamatirwa, vamwe vachitengeserwa mvura dzinonzi dzakanamatirwa nezvimwe zvakadaro.
Inhamu, nhamu kana ichinge yapinda muvanhu, vanhu vanoita zvese zvese zvinenge zvanzi nevava vanoti vane simba ngavaiti. Mazuva akapfuura anga vanhu vakanzi idyai uswa kusouth africa uko vakaudya. Saka kune zvakawanda zviri kuitiswa vanhu zvimwe zvatisingatombonzwa nokuti vanenge vachitsvaga rugare kana kugara zvakanaka. Chatisingazivi ndechekuti rugare rwacho vanorwana here kana kuti vanozogara zvakanaka. Asi chikuru idambudziko vanhu, nhamu yaakutitamba inonzi tsvina iya inotaurwa nevakuru vedu vakare. Saka munhu waakungoti akaona paine anoti anokwanisa kubatsira anongoendawo ipapo kuti anobatsirwa. Saka ndizvo muchiona vachinyuka vari kunyuka ivava vachideedza vanhu kuti uyai tizokutengeserai mapeni. Hazvishamisi kutowanikwa paine mutsetse wakatokura vanhu vachitopa mari dzakati kuti kuitira kuti zvavari kuda zviitike. Ndo dambudziko ratavararo mazuva ano rekuti iro kunyange zvinhu zvinonzi naMwari zvinouya nenyasha dzake taakungoti isisu vanotungamirira makereke tatowana mukana wokuti tiwanewo tumari.
Vamwe vari kunzi vari kutambira kuti aiwa tiri kukomborerwa nezviitiko zvakaita semvura dzemuteure idzodzo dzinotengeswa, matombo anotengeswa. Chii chinei chaakuita kuti munhu afunge kuti abatsirika?
Zvinongova mupfungwa, mupfungwa memunhu chaimo. Nokuti ukaenda kuchipatara usingavimbe nana chiremba ikoko vangazame zvavo zvavangaita asi zvinogona kusashanda. Asi ukaenda une ruvimbo kungosvika chete kurapwa kwako kwatotano usati watombobatwa batwa kana kubayiwa jekiseni, mabatirwo aunoswikirwa nemagamuchirwo aunoswikoitwa zvese inenge yango kurapwa kwako ikoko. Saka hazvishamise tiitirwa vanhu vachitiwo mvura dzavari kuwana, matombo ari kutengeserwa, dzese machira avakapuwa zviri kuvaitira nokuti zviri mupfungwa mevanhu.
Asi Reverend Kadenge, chii chiri kuita kuti vanhu vasakurudzira vana vavo kuti vaverenge nesimba pane kumirira kuzotengeserwa penzura dzinonzi dzakateurwa?
Handifunga kuti vabereki havakurudziri vana, vanovakurudzira chaizvo. Asi apapa zvaakuuya nevari kutaura vari kuti tinogona kuita izvi ndivo vari kutozvishambadza.
Aiwa maita basa Reverend Kadenge, tinokutendai zvikuru. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa toda kutenda zvikuru, tongochenjedzanawo nguva ino yakatiomera. Mwari vakuitirei zvakanaka.
Manga makateerera kuna Dr. Reverend Kadenge vanove mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College chiri muHarare. Muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Munhau dzedu dzemitambo, Zimbabwe Warriors iri kutarisirwa kutamba mangwana neLesotho mumutambo wechipiri uye wekupedzisira weAfrican Nations Championship. Mutambo uyu uri kutambirwa kuLesotho. Pamutambo wekutanga, Zimbabwe yakakunda Lesotho 3-1. Zimbabwe ikakunda mangwana inenge yoenda kumakwikwi emukombe uyu achaitirwa kuRwanda gore rinouya. Yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ronyunyuta richiti hurumende yave kutanga kudazve kushungurudza gweta rine mukurumbira munyika, amai Beatrice Mutetwa. Varimi vakawanda voenderera mberi vachiita gadziriro muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.